Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 28, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti yave kutangidza kutonga vanachiremba vari kuramwa mabasa. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haisati yaziviswa nezvemusangano weTripartite Negotiating Forum uri kunzi uchaitwa munambudzi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhodhi rinoona nezvevashandi vemuzvipatara reHealth Services Board riri kutarisirwa kutanga mangwana kutonga vanachiremba vari kuramwa mabasa. Sachigaro webhodhi iri, Dr. Paulinus Sikosana, vaudza Studio 7 kuti mutemo weLabor Act unovapa simba rekuenderera mberi nedare ravo nyangwe vanachiremba vasina kuuya. Vakafanobato chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vaudza Studio 7 kuti havasi kuzoenda kumatare aya nekuti kana mari yebhazi yekuenda kuhavana. Kuramwa mabasa uku kwakatanga musi wa3 kunyana. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Isu senyika seZimbabwe, mukatarisa makore mashanu kana kusvika gumi adarika, hatisi kuisa mari yakakwana kumabasa ezveutano. Pane zvisungo kana zvibvumirano zvakaitwa nenyika dzemuno muAfrica. Kune yatinoti Abuja Declaration, Abuja Commitment, iyo inoti nyika dzemuno muAfrica dzinofanira kunge dzichipa. Totarisawo zvekare zvinoshandiswa muzvipatara, ingava iri mishonga, ingava iri michina, hatisi kuisawo mari dzakakwana kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe.
Ko, pavashandi zvinhu zvakamirawo sei?
Takatarisana nematambudziko evashandi, vanga vari ana mukoti, vanga vari vana chiremba nevamwe vashandi vese vari muchipatara, havasi kupihwa ruremekedzo rwavanonge vachitarisirwa kunge vachipihwa tichakirana nebasa ravanoita rakakosha kudaro. Ana chiremba vedu pari zvinezvi vaakusvitsa mazuva atingatoti makumi mashanu neanoraudzira vachiramwa mabasa, nekuda kwekuti vari kuti mari yavari kutambira haisi kukwana kuti vapedze mwedzi vachikwanisa kuenda kubasa. Saka nhau huru inhau yemari. Kana tikasaisa mari kumabasa ezveutano, zvinhu zvinoramba zviri manyamamire nerongo, vanhu vachinetsekana kuti vakwanisike vachiwana utano hwakakwana. Vashandi zvekare vari kushanda muzvipatara imomo vachishanda vakatsutsumwa, vakatsamwa, izvo zvoita kuti mabasa ezveutano anga achisaririra mumasure zvakanyanyisisa.
Asika hurumende iri kuti iyo haikwanise kuti ipe vashanda vamari pari zvino, ichiti zvinhu zvakati omei, nekudaro vanhu vanofanira kumboti vambotisunge dzisimbe kusvika upfumi hwagadzirisika.
Hurumende ingataure zvayo kuti pari zvezvi haina mari yakakwana yekupa vashandi, asi vashandi havasingotarisa zvemari chetika. Vashandi vari kutarisawo zvekare kuti dai hurumende yagadzirisa izvo zvatingati zvombo zvavanoda kushandisa mumabasa avo, vari kudawo kuti hurumende iite inge mine mishonga muzvipatara nomuine mishini yakakwana. Uyewo zvekare tikatarisa zvimwe zvinhu zviri kuchemwa, zvichemo zvana chiremba ndezvekuti hurumende ngaitarisewo aya tinoti ma-non-cash incentives. Dzimwe nguva vamwe vari kuti kana chiremba ari pacall, chiremba iyeye anogona kunge aine motokari yake asi haina mafuta ekuti anga achidira mumotokari make. Saka vari kuti kodai hurumende yange ichikwanisawo kakunge ichipawo ana chiremba mafuel coupons ekuti vange vachiwanawo fuel yekuti vange vachishandisa nokuita kuti kana ari pacall zviya akwanise kubhanyira kana kwaita emergency.
Zvii zvimwe zvingaitwe?
Panowaniswawo mikana yekuti ingave mikana yemasenzi yekuti vanhu vakwanise kuvaka dzimba. Ana chiremba gavapihwawo kamukana wokuti vakwanisewo kuwanawo masenzi avo vakwanisewo kuvaka dzimbawo dzavo. Kouyawo zvekare nhau yeavanoti maduty free ekuinza motokari. Dzimwe nguva chiremba akwanisa kuwana mari yake shomanana iyoyo inokwanisa kuti anga achitenga motokari yake kunze maexjapo aya. Saka vari kuti aiwa ka ngatiexemptwawo kakubhadhara juty tikwanise kunge tiwinzawo motokari idzodzo.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti harisati rasunwa zviri pamutemo nezvemusangano weTripartite Negotiating Forum uri kunzi negurukota rezvavashandi Dr. Sekai Nzenza uchaitwa musi wa8 Mbudzi. Musangano uyu uri kuuya apo upfumi hwenyika hwaenda kumawere paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pevashandi nevashandirwi vehurumende kuti chii chapinza nyika mumadhaka akadai. Amai Nzenza vati tsamba dzakatotumirwa kare kumasangano aya. Amai Nzenza vanotsanangura vanopinda mumusangano uyu.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Inomirira kuti vanhu vematrade union nevanhu vemabhizinesi negovernment ndo pautatu hwedu kuti titaure nezvekuoma kwezvinhu. Iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum ndini ndinoicheya.
Ndeapi mamwe makurukota anopinda mumusangano weTNF?
Inenge ina maminista kubva wekufinance neveku-industry and commerce neveku-agriculture kuti tigare pamwe chete tese taka tiri patebho imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi wa muna November muno musi wa18 November ndo watiri kugara pasi tese kuti tione kuti toita sei nenyaya yekukwira kwezvinhu.
Gurukota rezvavashandi Dr. Sekai Nzenza. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo. Atanga nokuvabvunza nezvezuva remusangano weTNF.
Kwete, kwete, hatisati takokwa pamusangano wakadai. Taverenga nhasi makuseni kuti ndizvo zvataurwa naminista. Hatina shuwa kuti ichokwati here musi wechina chaizvo. Takasangana technical committee tichitarisa terms of reference technical committee kuti ichashanda sei sezvo it's now a legislated platform or structure within the TNF. Hatina kumbobvira tataurirwa kuti musi wa8 kuchava nemusangano. Maziviro edu ndeekuti kusati pasetwa madate panofanira kuva neagenda setting committee. Tisati takokwa kuti agenda setting committee igare pasi vanhu vatenderane kuti ndezvipi zviri mudariro ndezvipi zviri chakurukurwa. Saka hatisati tapiwa any invitation nemusangano uri kutaura.
Saka komiti yacho iri kutarisirwa kuti ingagadzwe rini? Hamuna kana ruzivo?
Hatina ruzivo sezvo TNF inocheiwa naminista. Ndikutarisira kuti kana ivo kana vane madays sezvavari kutaura kuti musi wa8 vanofanirwa kuva vachidaidzira komiti iyoyo ichagara pasi vanhu vobvumirana kuti ndezvipi zvinhu zvinoiswa mumagenda zvichakurukurwa. kana zviri zvinhu zvakasaririra pane madiscussions akamboitwa pamusangano yakapfuura, still vanhu vanofanira kutenderana kuti pane maissues akafanana neaya takaendesa kumacommittees akadai. Ndezvipi zvabuda kumacommittees acho zvioneke ndizvo zvinoforma part of the agenda. Saka hatisati taziva kuti patinozosangana setnf kana tazosangana, hatizivi kuti maissues achava mudariro ndeapi chaiwo. Tinogona kuva tine edu manyaya dzinonetsa sevashandi. I think vemabhizinisi also vane nyaya dzavo, asi tinofanira kutenderana tisati aenda pamusangano kuti ndizvo here ziri muagenda.
Imi sevashandi ndezvipi zvamungati zvinhu zvakakukosherai zvamungade kuti zvinge zvichitaurwa?
Isu iye zvino tiri kuona vashandi vari kumatambudziko anochisa. Nyaya yemasalaries, nyaya yemitengo yezvinhu, tiri pakati pekuomerwa sevashandi. Saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro kwekutanga. Taona hurumende ichingoishuwa mitemo kana kuti mapolicies asina kumbozirauya kuTNF. Tiri kuona mastatutory instrument anongounzwa naminista wefinance nguva zuva nezuva. Tikutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaspekta upenyu hwedu, asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei. Ndinoda kunzwisisa. Nyaya yemitengo inongokwira, maprices anokwira every day muno muZimbabwe. Mafuta anokokwira every Monday. Zvogara zvakadai here? Taona iyo zvino yanyaya yemagesi. Magesi aigara mwedzi akutopera nemazuva matatu. Vanhu vari kutochema kuti tingatenga magesi taigara tichiwatenga achilasta mwedzi wese, iyo zvino akutotora mazuva matatu atopera. Zviri kubva kupi izvozvo? Hatizvizivi. Saka ndizvo zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinofanira kuva zviri mudariro.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nehurumende yeZANUPF nemusi wechishanu wapfuura, sangano rezvemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti haritsigiri zvezvirango, asi kuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kutaurirana pachavo, uko kwaitsigirwavo nesangano reSADC neAfrican Union. America yakabva yatemera zvirango pagurukota rinoona nezvavasori kana kuti CIO vaOwen Ncube. Mutauriri weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti vanhu vemuZimbabwe havafanirwi kumanikidzwa nevekunze kwenyika munhaurirano dzavo dzezvematongerwo enyika. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Takanyora kubva tava nenguva semakereke tichibuda pachena nenhau yekuti nzira dzose dzinoisolata nyika yeZimbabwe inzira dzatisingagamuchiri, asi tinonyorazve mumagwaro iwawo kuti nyaya yekusagamuchira kwatinoita pamusoro penyaya yezvirango, asiwo pamusoro penyaya kuti tingaita sei kuti zvirango zvakadai zvisaramba zvichikura nekuwanda munyika yedu, zvatinogona kuzvitira tega pasina munhu anotirova neshamu kumasure. Izvozvo zvinhu zvatinogona kuzvibatsira tisina kana watipa mari kunze kana kuti hativhundusira. Zviripo zvinhu zvatinogona kuzvitira tega semakereke. Ndo zvinhu zvatinoti kana tichitaura pamusoro penyaya yekutsutsumwa pamusoro pezvirango zvekunze, tinotiwo ngatizvigadzirirei zvedu izvo zvaana nebumbiro remutemo yenyika yedu.
Imimi sevemakereke manga muchida kuti nyika dzokunze dziita sei, nokuti vanoti vakatemera zvirango izvi kuitira kuti kushungurudzwa kwavanhu kupere nyaya dzeuori dzipere uyezve kutevedzwa mutemo kuitwe. Imimi munoda kuti vazvifambise sei kumanikidza hurumende kana kuti zare husingambunyikidzi vanhu?
Maonero edu hwande ndeyekuti utongi hwakanaka hwenyika yeZimbabwe hakufaniri kudzidziswa navanhu vekunze, nekuti bumbiro redu remutemo rakajeka zvinofanira kuitwa. Makereke akabvirotaura nguva yakareba kuti maefforts ose international re-engagement hafaniri kuti apesa management neimwe nzira. Vavariro yedu senyika haizi yokuti tifadze vanhu vekunze, asi kuti tifadze vanhu vemuZimbabwe. Ndochekutanga ichocho, kukurudzigwa kuti nyika itongwe zvakanaka navanhu vokunze zvinopa uremu kune vanotonga. Asi kutevera bumbiro remutemo nokuwadzana navanhu vomuZimbabwe, kana kuti kubatanidza vanhu vemuZimbabwe to find convergence nevanhu vemuZimbabwe, zvinobatsira kuti patinenge taakuita kudlidzana kwedu navanhu vokunze zvireruke. Hapana chinhu chinorema sekuti nyika itsvage nzira yokudlidzana nedzimwe nyika, kana kuti yatingati international re-engagement. Mukati menyika iyoyo mune mapopoto nekudhonzerana. Chakakosha ndechokuti musati mabuda kunze kunotsvaga ukama navamwe vanhu vekunze, mugadzirisane imwe pachenyu kuti pamunobuda kunze mufambe neshoko rimwe chete. Zvino munongofamba neshoko rimwe chete kana imi mukatsungirira pakuti mutevere zvinotaugwa nemutemo wenyu, izvozvo ndo zvatinofunga kuti zvakakosha. Zvokuzoti vamwe vanhu vekunze vanoti kudii pamusoro penyu hazvinyanyi kukuremerai kana imi pachenyu muchifambidzana zvakanaka uyezve muchifambirana negwara romurayiro wenyu.
Reverend Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti varwere vape kufa nenzara muzvipatara zvemakanzuru. Hurumende ichiti iri kumbanyamanya kutsvaka zvekudya zvekuendesa kuzvipatara izvi. MuDaily News nekare sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi vanoti vashandi vemumahofisi ekwaRegistrar General vanofanirwa kuchinja mabatiro avanoita vanhu vanoenda kunotsvaka mapepa avo. MuHerald hurumende iri kupopota kuti America yakatemera zvirango pagurukota rinoona nezveCIO vaOwen Ncube musi wairatidzira vanhu vasingade zvirango izvi. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Mangwanana kanaka Studio 7 tomukwazisai vana mukoma Jonga Kande vairi. Ndotaura nyaya yaOlinda mumasariri vauya. Olinda vauya hanisi kuziva kuti opposition here kana kuti anosapota ZANU-PF, because dei asapota ZANU-PF ka anyasa kubuda pachena kuti MDC atidi. But anozvida kuzviita munhu weopposition, but iye achisapota ZANU-PF anotovenga MDC kudarika ZANU-PF yacho. Ndini zvangu Philipus Manakiya ndiri paPitori apa pamadhera paDenville.
Mangwana nekuvatiriri veStudio 7. Ini ndinoitwa Filimo, ndinogara mudhuze neLundi. Vamwe vanoziva chinzi Jobic Town of kudhuze nekwangondo ikokoko. Chichemo ndingangoti mashoko angu ari pakuti tikatarisa mamiriro aita upenyu kumazuva anhasi, tiri kuona senge hurumende yadzokerazve panguva yava Mugabe yekudzvara mapurisa mumugwagwa, nokuti zvichikaenda pangundu pablock chaipo pane bloku riri kusiririsa riri kutambudza vanhu vanobva kuSouth Africa. Rinongori bloku rine vanhu vaviri chete vari kuwanikwa vari pabloku ipapo vachidzokorora nakudzokorora havachinjwe. Vanova ivo vanhu vanotadza kuti ndivo vanotya navakuru. Saka tirikuona kuti nyaya yehori inyaya yadzoka zvakare, yekuti ukaona mupurisa achinzi chirari paof unenge ari pachuti, kureva kuti ari kutya navakuru. Saka tiri kuti hurumende yevamunangagwa dai yaigona yaongorora nyaya dzehori, nekuti ihwu watova hori hutoitwa chero naivo vakuru vemuhurumende.
Ndinoti makadii muri eZimbabwe nana mukoma Jonga pastudio 7 apa. Tiri kuno kuZimbabwe zvinhu zvazooma, zvinhu zvaoma. Wakungoti ukapinda mukombi vanhu vanenge vachingochema. Totoshamisika uchinzwa kuti vamwe vanoti zvinhu zvichanaka zvichanaka. Pasisina tarisiro yazopera. Varume vakundikana vangavaedzawo zvimwe zviri nani. Blessing ari kumufa kose.
Izviri kuitwa navamunangagwa izvi utsinye, nekuti dai anga achinzwa tsitsi ari munhu mukuru ane tsitsi nevanhu angadai achigadzirisa zvinhu kuti zvinde pane rimwe levhu. Manje kuondonga zvinhu, kuuraya zvinhu, dai murume uya achinja mwoyo, abisa mwoyo wegarwe kakuti webere uri maari, aitire vanhu votsitsi, vanhu varege kufa nenzara.
Kwasiwai vanhu vestudio 7, ini ndinoitwa Joshua Mabasa, ndiri kuno kuLimpopo muSouth Africa. Ndinoda kutaura kune avo vanonzi vaenergy mutodi vasingasivi zvavanoda muupenyu. Ivo vanoti hurumende yeAmerica imbori ani inovatemera zvirango, inovaudza zvokuita muZimbabwe. Kana zvino ivo vasinei nayo, vanochemei? Iwe ungati unotonga musha wako wochemera kuenda kunewo mumwe here? Kana musinei nehurumende, kana musinei nerubatsiro rwavamwe vanhu, ko munogochemei? Chii chamunoda veikoko? Kaite semunhu mhani mutodi.
Mukoma Jonga akandemire, namukoma Blessing Zuru, mukoma Wande. Ndaikumbirawo vakomana, ndaane makore nemakore ndichitumbira maaudio angu kuStudio 7. Hapana kana hwani yamati mambowerenga vakomana. Ini ndiri mutsigiri mukuru weStudio 7. Zuva rega rega ndoteerera Studio 7, but hamusani mambosarekitawo zvandinotaurawo wedu wei. Please ndaikumbirisawo vakomana, mumbotaurawo neni kana kundifonera timbotaurawo tese paStudio 7. Shua, muno muZimbabwe takuwara nenhamo nenyaya yemarombe atadza kutonga nyika aya. Shua, ndingatende zvikuru mukaverengawo audio yangu iyi, mukoma Jonga, mukoma Blessing namukoma Wande.
Aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumirei mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana emapurisa ekuHaiti akazadza mumugwagwa yemaguta ePort-au-Prince neCape Haitien, vachiratidzira vachiti vave nemwedzi mizhinji vasina kupiwa mihoro yavo uye vachiti havasi kubatwa zvakanaka pabasa. Chora hurumende, vanhu vanoita 60 vakafa kubva zvatanga kuratidzira uku svondo rapfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona mamiriro akaita kunze veUnited States National Weather Service vayambira vakuru vehurumende mudunhu recalifornia kuti vakatarisana nemhepo dzinonzi Diablo dzinovhuvhuta nesimba zvisati zvamboonekwa. Izvi zvakonzera kuti vanhu vanosvika makumi mashanu ezviuru vabudiswe munzvimbo iyi sezvo mhepo inopisa uye ichimhanya makiromita zana negumi nemaviri paawa ari kutarisirwa. Mamirioni nemamirioni evagari vecalifornia vachange vasina magetsi. Kambo kanobva kunasisi Sindi Munyavi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti yave kutangidza kutonga vana chiremba vari kuramwa mabasa. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haisati yaziviswa nezvemusangano wetripartite negotiating forum uri kunzi uchaitwa muna Mbudzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosvera zvakanaka.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 28 kumfumfu 2019.